tasangana nehurumende pasi pe-NGNC tikadiskasa zvebhonasi regore rino revashandi vehurumende. Tawirirana kuti bhonasi richabhadharwa riri 100%. Saka nhasi ndo zvatanozeya kuti bhonasi racho vachatibhadhara zvakamira sei.
Saka mari iyi ichabhadharwa nenzira ipi uye riini?
Bhonasi regore rino richabhadharwa zvikamu zana kubva muzana. Doti 100% the US dollar component nemari yemuno inokorwa nemushandi. Mari iyi ichabhadharwa over 2 months. Ichabhadharwa over 2 months. Zvichireva kuti musi unotambira masivu servants, debtor will pay, vachakwanisa kuenda vopiwa half 50% yebonus iroro. Then in December zvakare papay day vopiwa imwe hafu yacho. Saka ndoo mamirira azvakaita.
Ichabhadharwa sei mari?
Zvakati siyanei nemamwe makore ese, taonawo kaimprovement yekuti zvoni. Mamwe makore taiziva kuti vamwe vaibhadharwa mumwe mwedzi, vamwe vozobhadharwa mumwe mwedzi, asi gore rino zviri kungobhadharwa zvakaenzana kuti all sectors vanobhadharwa 50% muna November, vozobhadharwa imwezve 50% yacho muna December. Ndomamirira zvakaita.
Imi sevashandi magutsikana here nekuti munge muchiwana 100% kana kuti mamuchitarisirawo kudarika ipapo?
Isusu tagutsikana uye tazvitambira. Tazvitambira chose zvinhu zvatatotenda chose, tichitotenda vakuru vedu kuti vatibhadhara sekufungawo kwatanga tichiita, nokuti iwayo ndo mafungiro atanga tinawo. Vakandemiri mabhonasi kwese hakuna kwaakambobhadharwa more than 100%. Saka tinongoti haiwa panyaya yebhonasi vatiitira zvakanaka.
Paivewo nezvichemo zvemashandiro evashandi, inyaya here yekutariswawo nehurumende mashandiro evashandi vehurumende?
Kune zvakawanda zvatataura zvakare zvataifunga kuti zvinogona kunge zvakagadziriswa gore rino zvatisina kuzokwanisa kuti zvizogadziriswa. Hatinoti outstanding issues tataura akati wandei. Kune nyaya $80 yakapiwa maTeachers as a teaching allowance, iyoyo tanga tichichema kuti mamwe masivu servants vaiwanewo nokuti iri inflation adjusted. Tikatarisa zviri kuitika mumaketi medu mune zviri kuitawo mari dzedu huremu, tinoona kuti zvinhu zvinenge zvakakodzera kuti munhu wese akwanisewo kupiwa imwe mari anopiwa iri inflation adjusted. Then kune nyaya yeuniform allowance. Isusu hatikwanisa hedu kupfeka mauniform, katasa mumwe masectors vanopfeka mauniforms, but isusu tiri kuti tinokumbirawo clothing allowance nokuti pane mamwe mapfekerwo atinotarisirwa kuti tinge takaita sevashandi vehurumende. Dzimwe nguva pamari dzedu dzatinotambira hatizokwanisi kunyatsozo tenga hembe dzinotiratidzawo kuti ndo chimiro cheZimbabwe ichi, nokuti isusu tisiwo face yegovernment. Kwese kunoendwa vanhu vachida maservices. Saka tanochiti aiwa kune vasingawane informal allowance ngavapiwe inonzi clothing allowance. Then tanga tichitiwo zvakare meeting dzedu idzi dzatinoita tipo kana zvigona tiwirirane kuti tinenge tichisangana kangani pagore. Pari zvino tanga takawirirana tosangana four times a year. That means we supposed to meet every quarter. Saka kana tichifanira kumita every quarter tiri kuti ngatimitei tichiitawo maroadmap yedu ekuti tinotarisawo zvatiri kutarisira, tichitarisawo kuti hurumende nyange isina mari panguva iyoyo yatinge tichitaura vanotiudza kuti vanokwanisa kuzozadzisa sei ende uyezve tichiwirirana kuti tichange tichifamba sei. Ndo zvimwe zvezvinhu tichiona zvakare kuti tine meeting yatakaita yethird quarter yatisina kuzopedzisa yethird quarter iyoyo. Zvatakawirirana izvozvo hatina kunge tazosvika pakuti tapedza, asi takangofanosaina kuti fanobhadharai vanhu kuti andasangana nemaelections. Saka tiri kuti ndo zvimwe zvezvinhu zvinofanira kuti zvitariswe. Tawirirana zvakare kuti gore rino risati rapera tinofanira kuti tisangane tionesane kuti timire papi, tichizoona kuti maissues atichaenda nawo next year ndeapi.